inindi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu za nasi china nyamavuvu tene 2017. Mubatanizwa we mapato anopikisa we MDC Alliance waita musangano wawo we kutanga mwarari nasi vamoge mshangira ivarisa chigaro. Vanopikisa voshora hurumende nekuda kuvaka imwe university kumazowe inonzi Robert Mugabe nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora nyika ichitatarika kugadzira upfumi. USAID inopa sangano reAfrica Aid mari inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora. Makanzura nevagari voita musangano mukuru wokuzeya nyaya yemvura muHarare. Tichakupai zvabuda pamutambo wenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Muchirongwa cheWomen's Round Table paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana muchida kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona tiri kutarisa nyaya yekuvakwa kweyunivhesiti kumazowe inonzi Robert Mugabe nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like paFacebook page yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.